Vakafana bata chigaro chemunyoro wekanzuro yechitungwiza kana kuti acting chamber secretary va Raymond Gwinyai wenyeve vanyorera magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ayo ari kumirira sangano revagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust vachiti kanzuro yavo yambomisa urongwa hwekupwanyira vanhu dzimba nezvimwe zvivakwa zvinonzi nekanzuro iyi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo panzvimbo yechitungwiza Town Center. Kanzuro yechitungwiza kuburikidza nevakafana bata chigaro chamabharano wekanzuro iyi kana kuti town clerk amai Evangelista Machona yakanga yaburitsa chiziviso kuvagari ichiti vose vane zvivakwa zvakavakwa pa town center nedzimwe nzvimbo dzakakomberedza nzvimbo yemabhizimusi iyi vasina mvumo yekanzuro zvisinei nekuti ndivo varidzi here kana kuti kwete vaifanira kuputsa zvivakwa izvi vega kanzuro isati yavapwanyira. Asi mutsamba yavo iyo remoko yestudio 7 vawenyeve vati kupwanywa kwezvivakwa izvi kuchaitwa chete kana patevedzerwa zviri mubumbiro remutemo yenyika pamwe nemutemo unobata nyaya dzemadhorobha weRegional Town and Country Planning Act. Bumbiro remitemo rinoti hapana munhu ane mvumo yekupwanyira munhu pekugara kana zvimwe zvivakwa asina kupiwa mvumo yekuita izvi nematare edzimhosva. Rimwe remagweta ezete lechara riri kumirira chitungwiza Residence Trust panyaya iyi vatinashe chinopfukutwa vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nedanho razotorwa nekanzuro yechitungwiza mushure mekunge vanyorera kanzuro yechitungwiza tsamba vachipikisa danho rakanga ratorwa nekanzuro iyi. Vachinopfukutwa vati vakayambira kanzuro yechitungwiza kuti zvayaida kuita zvaizozvidza dare sezvo dare repamusoro rakamisa kupwanyirwa kwaitwa vagari vedhorobha iri zvivakwa richiti zvaiva kunze kwemutemo uye zvaityora kodzero dzevagari ava.
Saka takabva tavanyorera vekanzuro yechitungwiza musi wa 31 December 2021 tiri kuvarangaridza kuti section 74 yebumbiro yemutemo inosungira kanzuro yechitungwiza kuti kana ikange iri kuda kupunzira vanhu dzimba dzavo inofanira kunge kutanga yawana court order kunyanyisa dzimba dzinogarwa nevanhu vangakanga vasina kuwana order yaivabvumidza demolition order iyoyo. Takabva tati isusu yakanga iri kunze kwemutemo.
Vachinopfukutwa vanotiwo zvakanga zvarongwa nekanzuro zvaisave pamutemo sezvo kanzuro iyi yakanga isina kunyorera munhu umwe neumwe aizopwanyirwa chivakwa chake.
Takavaratidza ivo kuti pamutemo demolition order yavo yaifanira kunatsonanganidza dzimba chiburikidza nemaadress acho dzavaiti ndidzo dziri kufanira kupunzwa. Demolition order iyoyo votoiseva pamuridzi opa vagari vepadzimba ipapo kwete kungobatanidza yongoitwa hochekoche zvese zvongoiswa kawani vasina kunatsoratidza kuti ndedzipi dzimba dzaizoafektwa.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati sangano ravo rafadzwa nekuti kanzuro yechitungwiza yabvumawo kuti bumbiro remitemo rinofanira kutevedzwa zvizere pakatariswa nyaya yekuti kanzuro iyi yakambopwanyira vanhu zvivakwa zvavo gore rapera isingatarise zviri mubumbiro remitemo zvakazoita kuti chitrust ikwire kumatare edzimhosva zvakazopedzisira zvaita kuti kupwanywa kwezvivakwa izvi kumiswe nedare repamusoro.
Hakuna munhu ane simba rekupanyirwa munhu azvivakira imba yake pekugara, azvivakira pekuitira bhizimusi. Munhu nemunhu ane kodzero yake here? Mabhizimusi anodiwa munyika kuti nyika iende mberi. Going forward zvaapachena kuti kana tikakwanisa kubuda neuwandu hwedu tichiti varombotamuka vanotitungamirira vachatya, tinovabvisa tovabhabhatidza tovabvisa mweya wehumbimbindoga mweya waana Smith mweya wenguva yeHurudhisha yekufunga kuti munhu wese asunga tai akapinda muhofisi aane mweya wekufunga kuti varombo vese havakodzera kodzero yekudya, havana kodzero yekuwana pekurara, havakodzera kuchikoro, havakwanisa kuenda kuchipatara. Tinofanira kuti tichibatana tivatsiure.
Asi vawenyeve vati kanzuro yavo ichine urongwa hwekupwanya zvivakwa izvi kana yazadzisa zvose zvinodiwa nemutemo.
Mushure meunge kanzuro yareceive tsamba yakabva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights yakaongorora kuti zvechokwadi ine mamwe masection emutemo unonzi Regional Town and Country Planning Act ayakange isina kutedzera. Saka ndizvo zvaita kuti tisvike pakuita dzekuwithdraw demolition order yatakanga tabuditsa nekuti yanga isiri kutevedzera mutemo. Zvisinei, kanzuro ichine chinangwa chekuputsa zvivakwa zvese zvakaiswa patown center zvisiri pamutemo nevanhu vakazvisa vasina mapepa ekanzuro zvisina kana kuapruvhwa nekanzuro. Asi this time kanzuro paichatura matanho iwawo ichatevedzera mutemo wakaita sekubudisa ma enforcement order inonzi inofanirwa kubudisa ne section 32 original Town and Country Planning Act. Saka chirongwa chekuputsa zvisikwa zvese zvakavakwa zvisiri pamutemo chichiripo. At this time chichaitwa tichitedzera mutemo.
Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vatiti gozovafonera asi vazenge vasadare nharembozha yavo pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.